mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 2019. Makateerera kustudio 7 neperinyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Musangano wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa muGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vehurumende, mapazi esangano reUnited Nations, vakuru vemabhizimisi nevamiriri vemasangano akazvimirira oga zviuru zviviri vainge vari kumusangano wemazuva matatu kuGeneva, Switzerland, kutanga nemusi wemuvhuro. Musangano uyu unonzi Global Refugee Forum uye ndiwo wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri neavo vanotiza misha yavo nekuda kwehondo kana kushungurudzwa. Vanhu vari muupoteri vanosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu, vamwe mamiriyoni makumi mashanu nemashanu vakatiza misha nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo. Zimbabwe ine vanhu vakawanda vakapotera munyika dzakapoteredza, uye iyo ine vapoteri vainochengetawo kutongogara refugee camp kumanyikaland. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu vakatungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, muzvinafundo Paul Mavima.
Musangano wekuGeneva wakafamba zvakanaka. Ndomu wanga uri musangano wekutanga weinonzi Refugee Forum. Panouya nyika dzakasiyana siyana, nyika dziri kuchengeta vapoteri, nyika dzine vanhu vakabviswa mavanogara, vanogona kunge vari munyika dzavo asi havasisiri padzimba dzavo. Saka vanenge vachitoriwa vapoteri vari munyika yavo asi havana upenyu huri normal. Saka kwakauya nyika nenyika dzinobatsirawo madonor countries. Saka isu takanoparticipatawo senyika iri member state yeUnited Nations High Commission for Refugees.
Ko ndianani vakaenda kumusangano uyu vakamirira Zimbabwe?
Takaenda tiri chikwata chaive neni na MP vano lead the portfolio committee international relations Kaizer Baraza na Chief Charumbira. Vakaenda vakamirira Pan African Parliament nema technical experts ekuministry. Yakafamba zvakanaka. Takaita statement yedu yakaiti avo vane mikana yekubatsira ngavabatsire nelevel inoenderana nemaresources avainawo, nekuti dambudziko rinenge rawira imwe nyika idambudziko rinogona kuzowirawo dzimwe nyika. Saka kubatsirana kunenge kwakanaka. Uye takataurawo zvinogona kuitika munyika dzinenge dziine marefugees, sekuvapa zvidzidzo zvekuti vakwanise kuzozviriritira aidza vari munyika iyoyo yavakapotera kana kuti vadzokera kunyika dzavo, nekuvapa rubatsiro rwekuti health yavo ive iri right. Nepamusana pekuti chirwere hachizosarudzi kana chatanga parefugee camp chinogona kuzoenda kumacommunities anenge ari kunze. Saka vanhu vakadaro vanofanira kubatsirwa. Isu tongogara refugee camp, hurumende iri ku vapa dzidzo iri kuvapa nzvimbo dzekurima iri kuvabatsira nehealth nezvimwe zvakadaro asi tinozobatsirwawo futi nemasangano akasiyana siyana kunyanya masangano iyayo eUnited Nations vakaita sana United Nations High Commission for Refugees nana UNICEF ndo vamwe vanotibatsira nemama non-governmental organizations but isu senyika takatozvipira kuti tibatsire ivavo vapoteri vari muno ndofunga tina about 11,000 vapoteri total vari muno muzimbabwe vazhinji vacho vari kutongogara refugee camp saka meeting yedu yakafamba zvakanaka
saka ivo vari kutongogara ava vari kubva kunyika dzipi chaizvo vamwe vacho
tine vanhu vanobva kwana DRC tine vanhu vakabva kuRwanda but tino also vanobva as far as kwana Somalia kana Eritrea vamwe vanobva kupedo pakaita sana Mozambique even kunyika kwavo kwagadzikana asi tichine marefugees arimo
pane zvakataurwa kumusangano uyu zvii zvimwe zvamungatiwo Zimbabwe yakadzidzawo
chinhu chiri kunyanya kudiwa ndechekuti nyika inenge yatambira vapoteri marefugees kazhinji kazhinji nyika inototanga kuisa maresources ayo asi zvakakosha kuti vawane rubatsiro even runobva kunana World Bank wekuti vakwanise kupa vanhu ivavo upenyu hwakanaka but vachipiwa rubatsiro irworwo harufaniri chete kuti rungoenda kumarefugees iwo masurrounding communities asina chaari kuwana saka zvakaita tongogara refugee camp kune macommunities ari around that emanachipinge anofanira kuti patinovaka zvivakwa zvinobatsira marefugees macommunities ari pedo ipapo anofanira kuti awanewo mabenefits akadaro kuitira kuti pasazoita conflict pakati pemarefugees nevanhu vemunharaunda imomo kana tavaka ngativake zvinhu zvinolasta for a long time zvokuti even marefugees adzokera isu venyika tinosara tichishandisa zvivakwa izvozvo zvakaita sezvikoro zvipatara even infrastructure yakaita semarodzi anosevhisa ikoko
gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 nezuro hurumende yakazivisa kuti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana pamwe nekumanikidza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro ichiti vabereki vakasununguka kutenga muzvitoro zvavanoda kana kuzvisonera mayunifomu vega Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvedzidzo yepasi muzvarekest Coventry mumashoko avo kuNational Assembly vachipa zvikonzero zvekuti sei zvimwe zvikoro munyika zviri kufoira zvakanyanya zvekutoshaya kana mwana mumwe zvake anopasa muzvareCoventry vati pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vafoire zvakaita sekushomeka kwevarayiridzi kushomeka kwemabhuku nekudhura kwemari yechikoro vati mari yechikoro iri kudhura zvakanyanyisa zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi muzvareCoventry vati hakuna chikoro chinofanira kukwidza mari iyi nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana vati mari inokwira kudarika apa inenge yave kuda mvumo kubva kubazi ravo vatiwo zvikoro zvizhinji munyika zviri kumanikidza vabereki kutenga mayunifomu anodhura zvakanyanya muzvikoro uye izvi hazvibvumidzwe vatiwo vabereki vakasununguka kutenga mayunifomu kwavanoda kana kuzvisonera muzvareCoventry vazivisa kuti bazi ravo rinoda kupinza varayiridzi zviuru 10 nezvishanu kuti vana vawane varayiridzi vakakwana muzvikoro asi vati vakapiwa mvumo yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete gore rinouya vachiti izvi hazvikwanisi kupedza dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahirambwi Mushonga vaudza Studio 7 kuti vabereki vanobvumirana kukwidza mari dzechikoro mumisangano yavo yemaschool development association asi vozofamba vachichema-chema kuti mari yechikoro yadhura vati nekuda kwekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa nezvayo asi zvikoro zvisingaterere. Paramende yaita chisungo chekuti bazi redzidzo yepasi richaburitsa gwaro rinotaura zvese zvinodiwa, richapiwawo kunhengo dzeparamende kuti dzibatsire kuona kuti mutemo watevedzwa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nekushomeka kwevarayiridzi, pamwe nekuti zvikoro zviri kufoira zvakanyanya zviri kumaruwa nematunhu ekumatebeleland, uye kuti varayiridzi vanonzi vanoshandira kune nzvimbo dzine mutauro yavasingagone kutaura. Zvimwe zvisinawo kufadza nhengo dzeparamende inyaya yekuti varayiridzi vari kupiwa mihoro iri pasi pasi, pamwe nekuti vadzidzi havana dzimba dzekudzidzira dzakakodzera zvekuti vamwe vanodzidzira mudzimba dzekugadzirira fodya. Muzvare Coventry vati vachapa zvichemo zvese izvi kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema, avo vange vasipo sezvo ivo nemutevedzeri wavo vatove pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News va Constantine Chiwenga nemudzimai wavo Mary Mbaiwa Chiwenga vari kuramba vachikandirana makovhu nematete. Mudaily News nekare vemakereke muZimbabwe vanoti vanofara zvikuru nekupindira kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. MuChronicle, mutauriri wemapurisa edunhu reMatebeleland South Inspector Filisani Ndevele vanoti chikwata chevarume gumi vakange vaine mapanga nemabhemba vakarwisa vashandi vepamugodhi wegoridhe weColin Bon, vakauraya mushandi umwe chete ndokubva vatora masaga gumi egoridhe isati yacheneswa. MuChronicle mekare mune nyaya yechikwata chevarume gumi nevashanu vakange vaine pfuti dzerudzi rweAK-47 nemabhemba vakarwisa varidzi vezvitoro pa Govatema Business Center muGwanda vakatora 14,000 rand ne 1,000 US dollars nezvekudya zvisati zvazikanwa uwandu hwazvo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Chinokumbira kubvunza nechekuti chiiko chiri kuitika, kuti pese pese panoitika kuti vanhu vemtc vasangane. Mapurisa anokonzeresa kuti vanhu vasasangana. Vanhu vanongokonzeresa kuti vanhu vaparadzane, kuti vasai vataura zvavataura zvinenge zvazvizikane neZimbabwe, kuti isu tiri vanhu veZimbabwe. Saka ndinongokubvunzawo zvangu kuti chii chinoitika kuti zvizvini zviite saizvozvo.
Ini ndinoda kubvunza purezidendi vamunangagwa kuti patakaungana muNational Sports Stadium paipaya takavanzwa vachitaura ivo kuti chii the voice of the people is the voice of God. Havana kuti the voice of ZANUPF supporters kana kuti the voice of MDC supporters is the voice of God. Wakangoti the voice of the people is the voice of God. Saka nhasi tinoshamisika kana vari kuti the voice of God riri kuhukura. Vanei vachinzi vari kuhukura ndaanani? Isu tiriunhu hatina kana pati yatino sapota, hatizi veZANUPF, hatizi veMDC, asi tiri kungoshupika, tiri kushupika kusingabviri. Voice racho raGod raita sei? Tinonetsekeranei pamusoro?
Mangwana makanaka Studio 7, vana vebatano kawande nevamwe vese vandinokushedza nemazita. Inini ndinoshamisika sitereki kunzwa mumwe munhu uchiti ZANUPF inoda kusumudzira nyika, ZANUPF yazodai zodai. Ko wakamboiuraya kubva kwese uko ndiani? Uye futi munoda kugadzirisa papi chinhu chamunongouraya everyday nguva dzese? Anhu ngatisanyepirana tichitaurira nezvinhu zvezvizvi. Ngataura nechokwadi always. Matadza matadza, ipai vamwe mukana. Imi madhara nemi nguva yenyu navashandi yakakwana. tipewe isusu wana wachidiki mkana kutu tukwana soo kutonga tuwano kutata kwedu ni kugwana kwedu kutu kuri papi kutu mkura mbira hapa mchikura mchikuta mchimu mchimu kana hiri hondo hiri hondo wakaru hondo wakafai mimi makasara maitizi mapara mdo saka mburibu nasi saka tinyarare mutinyareo tatenda
Makadiko makadiko pa Studio 7. Tudongo toro ni nao ya maduku yu kutika nao sina zibuta uraga. Zina nukutu wanyara reshawo. Poza zina za zino bezera kutio wala kutanzi. Takabisa masoja marodi. Ewa wala masoja anuruwa wano anuka kapikizo enifu mzichipurisa. Zina za zino bezera. Zina za chunga wa sada kubata wano kumeso yu wano yeza no PFA. Nikusinzi so kwa wano kwa chita yu wano kwa maduka. Ndatinda angu.
Vabereki ndi Felix Mango ari kutaura pano pa Studio 7 ndiri kukumbira zvangu kwazisa vari kumusha anana bamwe vajuli nevakunda ana Fortunate na Primrose ndinotenda zvangu pano zvandiri kutaura izvezvi iyo zvindiri kutsigira kuti vachamisa ichokwadi yeyo kuti vasadya kumusangano ukoko kwavachazoenda ukoko kwanise kutsanya izvozvo zvataurwa zvakare vazodya kumba kwavo vhela vanodyiswa ndatenda hangu
makadi Studio 7 ndokwanisai mose makadi ine basa ramunobata muchitipa nepenyuro yenyu inodakadza tinotenda toda kutenda vose vashamarari sei basa renyu aiwa tinotenda ndoda kutaura panhau yamari chwenga Mary Chwenga vanyanya mushungurudziri chaizvo. Ivo vachwenga pavakanyinga Mary vavasingazivi Mary ane murume. Saka tisa vari kunyanyonetsera Mary vanomunetserei. Imaringani dzinopiwa kumusoroko. Dzinongodiwa mabhiyoni mangani anopiwa kumusoroko. 1 million iyo yashamisa chicha yashamisa. Handaitora mari yemurume wake. Saka chicha vanotinyangadzira vachiti Mary ne. Ko dzavo dzavari kuba mari vachitenga dzimota vachidii vachidii vanobvunzwana oh kubatira kubatira kwako ngavasadaro ivo dzine handi murume womukadzi wavo here kwandaitora mari yemurume wake kana munhu ane murume wake une permission yekutora mari kwete kuti wokore vachindundurudza mari kuti mari wada hey mari wada nhasi vamushungurudza futi ngavasiye mari haakaputunotiza ko vari kuba mari munyika zvipatara zvichifa vanhu varipi vanhu vari kufa ivo vachiba mari vachiguta hoo mari yamari yashamisa nhasi kuti yabiwa nekuti yabhondoka tazviva kuti mari wakaba 1 million zvipatara zvakavhangwa ngavasiyane namari ndapota ngavasiyane namari ngavamusiye vaimudii mukadzi wemunhu
makadiko kustudio 7 ndini mbuya mberi ndoda kutaura nezvemukadzi wachiwenga nachiwenga ngavarege kutinetsa nokufunga kuti zvaimbonzi kadzi ukataudzana naye mauraya munhu mukaviga anobudisa ndezvakaita chivengwa chiwenga nokuti vakurambana akuti mari yakabiwa kana ivo vacho vanosunga vanhu havasi kuziva zvavanoita vangadai vakasunga vese nachiwenga chiwenga younosarirei nokuti uyu Mary anga asingazombotori mari kusvika atenge mota kusvika atenge dzimba vasingazivani kunyepa vanozivana
makadi apo ana mukoma pastudio 7 vandipa mashoko nini ndinofarwa kuteerera chirongwa chechistudio 7 ndino Owen munyanyiwa ndinobva pachota asi pari zvinhu zvangu ndiri kusouth africa pakimbani ini ndachida kungotaurawo zvangu panyaya yekuuya kwakaita vaimbo vapurezidhendi vesouth africa vakauya kuzoti vagadzirise nokukumbira kuti dai vagadzirisa vaita kuti varume vaira havanzwanana izve vanhu zvokuti vari kuti hanzi vachamisa vasabvuma kuti vashande namunangagwa ndova kutoramba kuitira kuti nyika itoramba yakatowedzera kupinda mumadhaka nokuti chinoitika ndechokuti vanhu musamufa makafunga kuti chamisa achazotonga nenyaya yekuti varume avo varipo havambofi vakazobvuma kukurura matomu kuti vape chamisa idzodzo inhema saka kutoshanda vese zvingatonaka zvingatobatsira isusu ruzhinji rwezimbabwe kosi tiri pamatambudziko kugara musouth africa kusikuda asi nyaya yekuti zvinhu zvakaoma hatina kana chekubata izvo vabereki vedu vari kutambura vari kumusha uku Sana inukumbiro dai varuma vataurirana vanzwisisana vaunoti voshanda sei vese zvokunzi vanozourayiwa vachamisa kuti vanozodinga vanongongwarirawo ipapo kwete kuti zvokuti vanzi rambai rambai nokuti zvinozotikanganisa muno muchai muchai mumu tinopezera tadzingwa tisina pekunotangira ndatenda zvangu.
Manzwa apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kutadza kusvika munzvimbo zhinji uye kusagadzikana munzvimbo idzi dziri kukanganisa basa rekuedza kupedza chirwere cheEbola muDR Congo. Richitizve pari zvino vanhu zviuru zviviri nemazana matatu vakafa nechirwere ichi uye vamwe zviuru zvitatu nemazana matatu ane makumi mashanu nevana vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola. Dare rezimosva muPhilippines rawana vamwe vanhu veimwe mhuri inozivikanwa munyaya dzezvematongerwo enyika vaine mhosva yekuuraya vanhu makumi mashanu nevanomwe muna 2009 kusanganisa vatori venhau makumi matatu nevaviri. Dare iri ratongera Andal Apatuan nedzimwe hama dzake kugara mujere upenyu hwavo hwese. Nhasi muchikamu chino tinoda kumbotarisa vaimbi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoimba uye chichitsika nziyo dzevamwe vaimbi Tawanda Kasaira, uyo anonyanyozikanwa nezita rebasa rekuti Dr. Tawanda Benson, ari kunzwa kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa kambo kake Dumalana kaakaimba navhii mampezi wekuBotswana, ako kari kutora mukombe mumabiko akasiyana-siyana munyika nekunze kwenyika. Jonga kandemiri weStudio 7 abata Dr. Tawanda Benson kuti tunze zvizhinji.
Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mukoma Dr. Tawanda Benson.
Ndinotenda baba, makasimbere kuti sei ikoko kwamuri.
Aiwa, kuno kutsvene chando chete mukoma Benson. Ndoda kuti nhasi mupe vateereri veStudio 7 zvamakatengezera, zvamakatakura. Tichiona kuti nguva yatatarisana nayo inguva yemazororo ekisimusi negoredzva, ndonguva inenge ichitarisirwawo vaimbi vakaita saDr. Tawanda Benson kuti vanga vachiburitsa dzimbo itsva. Titaurirei zvamakadengezera.
Chokwadi chocho, chokutanga ndikati ndavaudza zvandinazvo, ndoda kungovatenda nerudo nerutsigiro rwavainarwo mukuburikidza nekusapota music yaDr. Tawanda, kuburikidza nekutsvaga nekutenga music yaDr. Tawanda. So far ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuzozwa nezvadhumalana dhumalana. Aiwa, dhumalana ndeyenyu, dhumalana torai. Pamusoro pedzumalana ipapo tine nziyo dzeAnglican mahimu atakaita mavideos neatakaita maaudios zvekare. For the meantime, since isusu tiri kuita kaproblem tichana nevanotitengesera macds, we have decided kuti tiite get in contact with our loyal customers nekuvapa nhamba dzedu dzeWhatsApp dzavanokwanisa kutaura nesu, then we make a plan yekuti tovatumira music sei tichitaura navo direct. And tine music ye imwe zvekare dziripo dzakaita sanandotamba vanonga da kutamba Christmas vaye vana ndamba ichechewa wedi kuti ndanzwa head tine music yane OCB zvekare yane OCB yanzi ndaramba kudzokera shure album rake izvariripo rakaita ma featurings nana Chomza all the way from South Africa pane album rake zvekare ra Chomza ratina ro saka tingangoti we have got everything zvingangodiwa nevanhu.
Vakawanda vanokuzivai muri muimbi anenge achiita zvakare basa rekuburitsa mhanzi kana kutsikisa mhanzi kana atingati producer. Apa muri kutaura vaimbi vakasiyana siyana. Muri kutaura saproducer here kana kuti muri kutaura sevaimbi vamakashanda navo?
Ndiri kutaura saproducer uyezve vaimbi vatingati ivo vatakanyorerana navo pasi Mega Base Studios inova iyo kambani inorekoda music wemuBotswana nenyika dzese dzakasiyana siyana. Ndo vaimbi vatakaona isusu vakakodzera nekuda kwekuti maalbum avo kana kuti madamarefu avo akakwanisa kugamuchirwa nevanhu nekuda kwekuti akanyatsotikiswa nemazvo. Saka ndiwo atiri kutengesa iyayo, ndo atine vimbo yekuti so far pane vanhu vakakwanisa kupa music yedu kana kutumukira music yedu vari kufara nayo zvisingaiti even kana kada kutarisa vanhu vari kutitevera paYouTube chaipo chaipo. Aiwa tirikuwana kutitevera vakati wandei chaizvo.
Natumalana ratumalana tumalana 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 ratumalana tumalana tumalana.
Mataura kambo kandanga ndichida kukubvunza ine zvako kanonzi dumalana kamakaimba imi na mukoma V Mampizi wekuBotswana ikoko. Mangataura pamusoro pekamba nokuti kana ikabata bata makona akawanda ipasi rose uye kamwe kedzimbo karikutarisirwa kuti kachainge kachipisa muzoro rekrisimusi neNew Year.
Dumalana inziyo yakabva pane song yangu yandakatanga ndakaita na DJ Sia vekuNamibia naChomza. Ndikabva taona kuti song haina kunyatsobudirira zvakanaka tikabva tangochinja patazochimba tichiti dumalana. Song iyi song yatingati national anthem yemuBotswana, yava national anthem kunana Zimbabwe, haindoti yapinda muAfrica munomu, yatenderera zvakanyanya kunana Malawi, tinotenda nerutsigiro yakasvika. Inziyo yekuti yakatikwanisa kutipo mabasa ekubhukwa tevaimbi kuti tikwanise kuimbo mumashows nemumapartizo. Saka inziyo yakaimbwa na V waMampizi featuring Dr. Tawanda. Ndikangoti V and Dr. Tawanda ndo vakarova kanzi yaka even vine 2.4 million views pa YouTube.
Matauro mumwe muimbi ari mustable yenyu anonzi Nel CB tinozwa kuti mwana wa Dr. Tawanda iyi.
Ichokwadi Nel CB iro parangu. Nel CB muimbi ane makore atingati 12 years akatanga kuimba aine 9 years. Ndatozoona kutoti panapa mhenge ndokusvikirira mwana. Nel CB ane maalbums ake maviri. Yekutanga inonzi The Passover, ichipiri inonzi Waymaker. Zvinoprodyuswa na Dr. Tawanda Benson ku Mega Bay Studios in South Africa.
Vanokutsigirai vanokubata ipapi?
Vanotitsigira vanotibata panhamba idzi. NdedzekuBotswana ndidzo chete dzingori dzimwe chete. Dzinoti idzo 00267 7286 0140. Saka ndidzokoro dzezvekare 00267 7286 0140. Pa Facebook Dr. Tawanda Benson, pa Instagram Dr. Tawanda Benson.
Aiwa tatenda zvikuru Dr. Benson.
Tinotenda Jonga Kandemiri we Studio 7 nehurukuro yaaita nemuimbi Tawanda Kasaira kana kuti Dr. Tawanda Benson. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Musangano wekutanga wakananga nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa kuGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.